Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 27 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inotisarudzo yebhai election kugokwe kabuyuni yafamba zvakanaka. Asi sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti kune varairidzi vakadzidziswa neZEC kuvhotesa vakadzingwa nevamwe vakuru veZEC neZuro Maneru vachinzi nhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change. Zinara inozivisa nezvehurongwa hwekuda kukwidza zvakare mutero wekuripira pamatollgate kanoyo kepiri mwedzi uno. Chikwata cheZimbabwe chebhora remaoko remadzimai kana kuti netball nhasi chawana tikiti rekuenda kufainari ye2023 World Cup mushure mekunge yarova Zambia makwikwi egadziriro rekuenda kumakwikwi epasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Commission inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo yebhai election yanga ichitwa nhasi kutsvaga mumiriri wegokwe kabuyuni muparamende yafamba zvakanaka sezvanga zvakatarisirwa. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vanoti vakwanisa kuvhura nenguva dzanga dzakatarisirwa vachitarisirwawo zvakare kuvhara nenguva dzakatarwa. VaMangwana vanoti zvabuda musarudzo zvinotarisirwa kuziviswa mangwana sezvo kuine dzimwe nzvimbo dzinogona kunonoka kufambiswa kwemagwaro ekuvhotesa nekuda kwemamiriro emigwagwa. Mugadziriro yesarudzo iyi, vatsigiri veZANU PF nevatsigiri veCitizens Coalition for Change vanga vachipomerana mhosva yekukonzera mhirizhonga. Vakwikwidzana musarudzo iyi ndavaCosten Muguti vebato reCitizens Coalition for Change navaSpencer Chuma veZANU PF. Sarudzo iyi inoitwa kutsiva vaimbowa nhengo yeparamende vaLeonard Chikomba veZANU PF avakashaya mutsauna yemumugwagwa muna kubvumbi gore rino. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMangwana pamusoro penyaya iyi.
Sarudzo dzegokwe kabiri dzinofamba zvakanaka kutaura kudai sevo vanhu vari mumitara vachikaka mavhoti avo. Tabvira mupolic station dzedu ese masezino kuemakuseni tiitarisa kuvhara mupolic station dzedu maseven Maneru. Vanhu vari kuvhota environment ii yakanaka nenyararo kuti dzedu dzirikufamba zvakanaka ruzhinji tiona vanhu vakawanda vauya hatiatinotida kupai percentage asi taona vanhu vazhinji vachiuya tiona maebasaredu kufamba zvakanaka. Asi zvive zvekare tine dzimwe nzvimbo dzine chokuita setireni yekunogokwe vamwe mapolic station ari munzvimbo dzinonokosa mbizi asi inotarisa kuti nhasi zvizhinji zvinge zvichiitika asi mangwana ngepaunokubuda maresult edu.
Tanzwawo kuti kune vamwe vakatrenwa neZEC kuve mapolling officer vari varairidzi vazodzingwa usiku hwadarika nevamwe vakuru veZEC vachipomerwa kuve nhengo dzebato reCCC. Ichokwadi here ichi?
Izvozvo hatisi chokwadi, isu hatina incident yaripotwa inechokwadi nezvinhu izvozvo yatingada kuzivisa vamuzhinji. Asi hatinongozivisa vuzhinji kuti basa reZimbabwe Electoral Commission kudiplaya maofisari ainenge yatrena iyo. Asi izvo kuti kudzingwa kwevanhu hatina shoko rakadaro.
Tanga tichiona kuti pagadziriro yesarudzo idzi kwanga kuchimboita nyaya dzemhirizhonga iko kugokwe kabuyuni, hapanawo here nyaya dzemhirizhonga pakati pemapato dzaitikawo nhasi?
Zvatataura kuti hakuna mhirizhonga yasati tanzwa. Kana kune zvakaitika kumatire kuti takanewa tizopiwa neZimbabwe Republic Police tigostasa tigozongorora, asi isu hatina chata titapiwa sofa. Asi basa redu riri kufambira zvakadi zvakanaka, vanhu vari kukasta mavhoti avo.
Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vari parunhare kugokwe kabuyuni neStudio 7. Asi sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti ichokwadi kuti kune varairidzi vakadzidziswa nezeki kuvotesa kana kuti mapolling officer vakadzingwa nevamwe vakuru vezeki nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuvenhengo dzebato rinopikisa reCCC. Tabata mutungamiri weAtuz Valbert Masaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Tine varairidzi vanga vakasarudzwa neZimbabwe Electoral Commission kuti varane maelections by election iri kuitwa kukabuyunu. Vakadzingwa vachinzi havana muripo wavachazopiwa. Vakadzingwa vanotaura ivo vachiti vakadzingwa nevanoitwa vamukwananze vaishanda nema ward election officers vachitenderera vachidzinga vavaiti ivo vanhu vanotsigira bato reCCC. Mukatarisa macitizens aya anove maticha haana mapositions aanohodha mupatiyo yeCCC uyezve havana kumbobvira vaikambeinera. Saka zviri kutotishamisa kuti kana mumwe murayiridzi akudzingwa basa kunzi achatenderwi kuti atorana maelections nekuti ari kunze anofungidzirwa kunzi akapiwa mukana wekuvhota anovhotera CCC. Zvoreva here kuti ya band organization nekuti mamwe maticha chero mumwe mavo achabvumizwe kuti atombofunga zvokuti ndikapiwa mukana wekuvhota ndingaivhote.
Masvitsa here nyaya iyi kuZimbabwe Electoral Commission kuzek uye kana masvitsa vari kuti nenyaya iyi
hongu itori kuZimbabwe Electoral Commission nekuti maofficials ari kudzinga varairidza ava ndevezek. Isu chatiri kutochema nacho ndechekuti vanhu ava vanga vaine malegitimate expectations ekuti tarekrutwa tatrenwa vari kutarisira kushanda vachiwana muhoro. Raabasa rezeki kuti richipuruva maallegations avo. Dambudziko raitika ndekuti varairidzi vacho vari kutya nekuti vanenge vachitoshishidzirwa zvakare. Tirikuzama kuti tiwane vanhu vangavabatsire kuti vakwanise kuwana kanzilingi vazive kuti zvakakosha kuti kana nyaya dzakadai dzaitika vaendewo kumatare vachikumbira kodzero dzavo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti Atuz Valbert Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Dinara yazivisa nhasi nezveurongwa hwekuda kukwidza zvakare mutero wekuripira pamatoll gate mumadhora emunyika kutanga nemuvhuro unouya ako kanenge kave kepiri mwedzi uno. Dinara ichikwidza mutero uyu mushure mekukwidza zvakare musi wa 3 mwedzi uno. Mugwaro raburitswa nhasi dinara inoti mitero mitsva iyi ichange yakamira yakati motokari diki dzinenge dzotarisirwa kubhadhara chiuru nezana remadhora emunyika kubva pamadhora mazana masere. Makombi achitarisirwa kubhadhara chiuru nezana nemazana matanhatu ane makumi mashanu kubva pachiuru nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe emadhora emunyika. Mabhazi anotakura veruzhinji anenge obhadhara madhora emunyika zviuru zviviri nemazana maviri. Marori achibhadhara zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi mashanu emadhora. Magonyeti anenge obhadhara madhora zviuru zvishanu nemazana mashanu emadhora emunyika. Miripo yemadhora yekuAmerica inonzi haisi kuchinja. Mutauriri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti kukwidzwa kwemitero uku kuchaomesera vanofamba nemabhazi nedzimotokari sezvo varidzi vedzimotokari nemabhazi vachingosunda mitero iyi kune vanofamba nemabhazi. Ngatinzwei vachitaura.
Danho ratanga tingatarisire izvinoita kuti isuo veruzhinji tinge tichiomerwa zvikuru nekuti chiripo ndechekuti vemabhazi nevemuchovha vanongoisa mari kuna pasenja. Zvino zvamuri kuziva kuti mari dzemuhoro idzi hadzitombonyanya kukwira semakwizirwo ari kuitwa zvinhu. Kana takatarisa kukwira kwaita mutengo wematogeti
tinoona kuti akandeke chipiri mukati memwedzi uno waAugust kukwidzwa nezinara kwemari dzematogeti vakambokwidza musi wa 3 August. Chii chingadai chiri kuita kuti vakwidze vachimhanya kudai?
Maonero atikuita ndeyekuti vanenge vari kukwikwidza nane nemari yekunze panyaya dzereti. Ndo maonero ataita kuti vakuona kunge vasara zvikuru vada kuti mari ingoramba ichifambidzana nemari ereti inenge iripo pamutsika mutema. Ndo maonero edu nokuti hatinyatsonzwisise chikonzero chaicho chaicho chiri kuita kuti vanga vachikwidza mari dzematogeti.
apo vanhu tiri kutambira mari shoma uye zvakare tikuonawo mari shoma kutenderera kwemari kushoma sikuru kana tichitarisa zviripo pamusika.
Tinoona kuti mari idzi dzakwidzwa mumari dzemadhora emunyika asi kumari yekuamerica hadzina chashanduka. Pane zvingarerukiro here mufambi?
Hapana chingarerukiro mufambi nekuti mari iyoyo inozongokwidzwawo zvakare kune mufambi.
Vanga vari mutauriri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvinhu zvaramba zvakaita manyama yamire nerongo munzvimbo dzakapoteredza muzinda wegwenya renyuklia weZaporizhzhia Nuclear Power Plant muUkraine, apo vaferefeti vepasi rose vari kugadzirira kuongorora muzinda uyu panjodzi yekuparadzwa neRussia iyi. Izvi zviri kuuya apo paita kurwiswa kutsva kwadziviswa nhasi munharaunda dzakakomberedza muzinda uyu. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Evanice Munondo, avo vari kutaura ivo pamusoro pemabasa avari kuita kuedza kukurudzira vanasikana vechidiki kuti vanyorese kuvhota, uyezve kuedza kupa dzidziso yekuti vanasikana vechidiki nemadzimai vasawanikwa ivo vachishungurudzwa.
Female students neto takatanga nyaya yekukurudzira vanasikana kuti vaende kunoregista kuvhota, uyezve mazuva ano kuri kuitwa voter inspection vaende kunotarisa mazita avo kuti akanyorwa zvakanaka here muvoters roll. Tiri kuzviita under the campaign hashtag Smart Girls Vote, patiri kutifamba tichipa information tine anononzi mameetup hubs atakaestablisha kumainstitutions vari kushanda nemastructures edu vari kufamba vachimobilizawo vasikana vakati wandei kuti vanoregista kuvhota, nekuti takaona sekuti vasikana nyaya dzekuvhota idzi vanenge vasinganyanyi kudzifarira nenyaya yekuti dzari associated nemhirishonga yakanyanya pamaqu pavanomira paya paya vanenge vachitomhirishonga. Saka nyaya yekuti vanoregista for my election next year inyaya yekuti yakanaka nenyaya yekuti iwo sem vari chikamu chemayouth anokwanisawo kuti voice ravo rinzwike rigozoshandira zvinhu muZimbabwe.
Ko, panyaya yekushungurudzwa kwevanasikana zvii zvamuri kuita sesangano?
Isu seFemale Students Elected Trust mazuva ano takanyanya kutarisa nenyaya dzemaorientation tiri kufamba kumakoleji nekumaunivhesities kuti tisangana nevadzidzi vechisikana vari kutanga kunodzidza zvidzidzo zvavo zvepamusoro. Saka pamaorientation ipapo tiri kuvadzidza zvakanyanya maringe nekuti zvinova nefreedom vakugara vega vasesiri nevabereki, asi pane zvipinga izvo zvakanyanya zvichawanikwa ivo vangazvigadzirira seiko kuti vachinge vasangana nematambudziko aya vanozvifambisa sei, uyezve tichivavimbisa kuti isu tiripo pakuvabatsira pamatambudziko iwayo akaita sesexual harassment, nekuti inyaya yachekechera zvakanyanya muzvikoro zviri kukonzera kuti mastudents asakwanise kunge achibuda pachena kutaura nhau idzi kazhinji kana vachinge vambunyikidzwa nemalecturers. Saka tiri kuvadzidzisa nekuvapa shingiso nedzidziso zhinji yekuti kana vasinge vasanga nedambudziko rakadai ngavasanyarare.
Sei muri kudaro?
Nekuti zvatakawana mutsvakirudzo yedu pari zvino ndezvekuti vana ava vari kuzonoripota nyaya idzi patopera nguva zvizhinji yatinoti evidence iya inenge isisika. Unoziva kuti malecturers nedu dzimwe nguva vakachenjera vanoita kuti umboo hushaika. Saka tiri kufamba tichivadzidzisa kuti uchenye mauya kune sangano rakaita sesu eFemale Students Network riripo kumirira kodzero dzevana vasikana ivava kuzvina vachataura, nekuti vanoona kuti chero vakataura hapana zvinoitika ende hapana kugadziswa kwenyaya iyo nekuti hapana mutemo uri kusunga malecturers vanenge vapara mhosva idzodzo.
Zvirongwa izvi zviri kutambirwa sei?
Vari vari kuratidza kuti zvirongwa izvi vari kuzvifarira zvakanyanya ende muchaona tichitendera zvakanyanya kumayunivhesiti tinenge tichienda kuzonodzidzisa zvidzidzo izvozvo uyezve tichinyatsovapa dzidzo yakadzika yatinoti training pachirungu iya yekunyatsovapa zvombo kana kuti matools nekuti kana vachinge vasangana nedambudziko iroro vanozvifambisa sei uyezve vangabatsiri vamwe vavo sei kuti vaone kubatsira vana ava zvinhi nekuti tiri kuona kuti vamwe vana vakatotadza kunyora bvinzo dzavo nenyaya yekuti maticha besides nezvesexual harassment vanenge vamuchaja mari dzekuti kuri kudiwa zvakati kuri kudiwa zvakati asi mukaona kuti vana ivava nazvinhi kumaticha training institutions vana vanenge vachitobhadhara fees inenge yakanangana nemari izvozvo dzinoda kunzi tipei mari dzeprinting tipei mari dzekunomaka tipei mari dzemalessons zvinhu zvinenge zvakatochajwa paschool fees saka tiri kuona kuti paita huru ipapo saka tiri kufamba tichidzidzisa mastudenti kuti yenyi mustudenti anenge asangana nedambudziko iroro ngaatibate nekukurumidza.
Vakuru vezvikoro vari kutambira sei zvirongwa zvenyu?
Tiri kufara kuti vakuru vezvikoro vakavhura maoko avo tichireva kuti varoda kuti tibatsirane kamwe chete kupedza dambudziko iroro riri kupinda pamalecturers saka ndiwo nyaya yati kufamba nayo ende tiri kuona sekuti ari kupera gore ino tichienda kunogara kuchitemba kuvachivhara vana tichiramba tiri kutaura navo kunyange vari pazororo ipapo nekuti dzemaplatform dzekumawhatsapp vane vachingotaura nyaya dzichingomugadziswa zvakadaro.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaitashanje. Inii ndini Marvelous Nsanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa our lives upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nava utolezwe Nyati vanoedza chigaro vesangano reMigrant Workers Association South Africa. Vanyati nesangano ravo vari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuzvipira kudzokera kumusha zvichitevera kupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Migrant Workers Association musangano wakafonywa kuna 2011 after ma xenophobic attacks akaitwa ikoko and then takaita kuti tizame kuti tiorganize vanhu kuti vanhu vasagara vachi funga kuti zvinhu zviri kufamba mushe and then next thing voona kuti vari kuattackwa so takazama kuti tiende kuvanhu tichiti ngati sanganisei my resources not only my financial resources but my resources ari kubva kwani because tiri kufunga kuti vanhu ma resources pashaza so tiri kubatsira kuti ti organize vanhu. We have got a line that says we left Zimbabwe unorganized, we cannot afford kuti ti remain unorganized. So tinofanira kuti tiorganize vanhu tobatsira vanhu ndiro vazara izvo.
Saka iye zvino muri kubatsira sei vane mazepu apera kushanda?
Nyaya yemazepu mukoma yakatanga kare 2010 tatiriko 2010 vamwe vedu tichienda tichiita mameetings neDepartment of Home Affairs kwakune mudhara anonzi Gerson Muti. Unfortunately akashaya. Gerson Muti was very very receptive akanya achichigamuchira achichibatsira achimuona kuti zvinhu zviri kufamba mushe. Then from BZP to ZTP vakaemploya mumwe project manager and hatina kugona kuti tisangane naye. So zvese zvakaitika from 2017 until 2021 tatine matambudziko okusangana nevanhu vari kutungamira Home Affairs. So nyaya yekuti vanhu havasarenyuwera mapermits and all the stuff inyaya yekuti hatina kuwana mukana wekuti tiengage Home Affairs zvakanyanya. But some of these things zvakaitika because zvinhu zvakachinda muno muSouth Africa politically. Takaona kuti maelections akaitika and ANC yakatambudzika zvakanyanya. So iko zvino tiri panyaya yekuti vanhu vanofanira kuti vadzokere kumusha ovarenyuwe mapermits and takaona kuti only 8,000 people vakarenyuwa mapermits. So iko zvino tiri kushandisa nyaya yekuti vanhu ngavauye kuoffice kwedu toita paralegal clinic where tinotaura kuti malegal practical implications NRE yakamira sei toita psychosocial support toita ma voluntary repatriations nenyaya yekuti tirikuita zvema sustainable projects ekuti vanhu vakadzokera kumusha vakadzoke futi ku South Africa.
Ma project api kana zvirongwa zvipi zvamuri kuvabatsira nazvo vanenge vazvipira kuenda kumusha?
Nyaya yakanyanya mukomanda yekuti tinota kuti vanhu vauye nema ideas avo, tinota kuti vanhu vaone ma projects iwavo. Vanhu vanoziva kuti isi zvichashanda ichi ashandi, but kune ma opportunities akawanda kumusha. Tine office, takavhura office kuprowai last weekend. Tatiri kubaitbridge tichisangana nevakoma vari kubva kuZimbabwe tichiita ma meetings ikoko kumesina tichitaura kuti chii chichaita kuZimbabwe. Vanhu vari kutaura nyaya dzemaprojects akafanana necontract farming, vari kutaura zvefish farming, machicken farming, mapig farming, especially kufarming area. But isusu tiri kufunga kuti maprojects achabva kubando. Vanhu vanoziva kuti ichi chashanda. Let me give you another example. There are many machines that people can buy and produce products that can end up being exported kuZimbabwe. Noti kuti vanhu vachashandisa maproducts iwayo kuZimbabwe chete, but vanogona kuva manufacture kuZimbabwe then go export.
Iye zvino mune vanhu vangani vadzokera kuZimbabwe vamabatsira?
Ikozvino mukoma tirikubatsira vanhu special people vari destitute. Tine vanhu vanobatsira vanhu ivavo, but ikozvino because mapermits grace period haisati yaexpire. So people are just waiting for December, but ikozvino a lot of people are saying to us isusu tinota kudzokera kumusha.
Muri kushandawo here nemuzinda weZimbabwe ikoko embassy pane zvamuri kuita kuti vanenge vaida kudzoka kumusha vabatsirwe?
Yeah, tine vanhu vaka approach embassy. So ikozvino vari kutaura neembassy. I think vanhu vakaona kuti maregulations acha relaxwa paborder kuti vanhu vagone kuti vatore property yavo muno muSouth Africa voendesa kumusha. So vanhu vekuembassy vakati vachabatsira kuti vanhu vadzokere kumusha. Ndakanzwa kuti kuchava neconference ichapa vanhu information about kuti chii chiri kuitika kuti vanhu vatore life zvavo from South Africa vodzokera kumusha. But takanzwa kuti embassy is willing kuti ibatsire vanhu.
Manga makateerera kuna vabuto lezwe Nyati vanoisa chigaro vesangano reMigrant Workers Association South Africa. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives. Munhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chebhora remaoko remadzimai kana kuti netball nhasi chawana tikiti rekuenda kumafinal e2023 World Cup mushure mekunge charova Zambia mumakundano egadziriro ekuenda kumakwikwi epasi rose apera muSouth Africa nhasi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Majems akimudza mufaro munyika mushure mekurova Zambia 59-42 nhasi masikati. Ndokuwana tikiti rekuenda kumakundano e2023 World Cup ayo achaitirwa kuDurban, South Africa. Mukuita izvi, Zimbabwe yabatana neMalawi, South Africa neUganda pazvikwata zvina chanomirira Africa kumakundano epasi rese aya. Mutambi anotambira kuAustralia Joyce Takaidza ndiye svondo rese angatyanda zvibodzwa kubvira musi uyo Zimbabwe yakarova Botswana ndokuzokunda Namibia, Tanzania uye Zambia nhasi. Chiri kunakidza ndechekuti Malawi, South Africa, Uganda neZimbabwe ndizvo zvekare zvikwata zvaive kumakundano e2019 World Cup kuLiverpool, England, uko Zimbabwe yakapedza iri pachinzvimbo chechisere. Vatikana ava vari kutarisirwa kusvika muHarare mangwana mushure mesvondo rese vari kuSouth Africa vachikwikwidza ma2023 World Cup qualifiers. Totarisa mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos yatadza kudimbura utungamiri hweFC Platinum iri pamusoro petafura mushure mekuita mangange 0-0 neZPC Kariba mumtambo watambirwa munyamunga stadium nasimasikati. Chikwata chine mkurumbira ichi charamba chakasiwa nemapoints matanhatu mushure mekunge FC Platinum yacho yaitawo mangange 0-0 mukushanya kwayo kuNgezi Platinum Stars. Chicken In iyo yangaiterawo FC Platinum neDynamos yarwawo zvekare 2-1 neBlack Rhinos iyo irikuraridzwa na Stanford Stix Mtizwa. Harare City yaitawo mangange 0-0 neBlawayo Chiefs izvo zvabudawo pamutambo wehwahwa neTriangle. Blawayo City yarova yadha 2-0. Mimwe mitambo yePSL iri kumangwana apo Capes United iri kutarisirwa famba rwendo rwefu kunosangana neHighlanders kuBaba Fields Stadium kuBlawayo. Herentals ine Tenants musi mumwe chetewo Manika Diamonds iri kusangana neCranbourne Bullets kuVengere Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Zvino tokupai hurukuro yaitwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 nemuimbi ane mukurumbira Thomas Mukanya Mafumo pamusoro pebira riri kuitwa kuLondon mangwana.
Kuchange kusingadaidzwi anonzwa kuUnited Kingdom nemusi weSvondo apo Gwenyambira rine mukurumbira Thomas Mapfumo nevamwe vakadaisa baba Shero Alex Macheso Toki Vibes nevamwewo vachange vari kuridza pamutambo uchaitirwa kuAthena Hall kuLeicester. Vari kuronga mutambo uyu vaJob Mugugu veFab Entertainment vanoti akandike kutanga Gwenyambira Thomas Mapfumo nemuimbi ane mukurumbira Alec Machesu weSungura vari kuwanikwa ivo vachiimba vari pamwe chete pamwezve newechidiki Toki Vibes vachibatana vari pachiitiko ichi. Regai tinzwe hurukuro yandaita na Thomas Mapfumo pamusoro pechiitiko ichi.
Aiwa vanofanirwa kutaisira music ka tine music yakawanda yatiri nayo isati yanzwikwa nevanhu, saka zvimuwo zvatinoona kuti zvichavafadza. Tiri kuridza kuya kunonzi kuAthena kuLeicester ndokwandiri yezvinoizvi.
Pane mumhanzi mutsva here ungatarisirwe nevatsigiri venyu?
Vanoziva dzakare kadza taimbovaimbira izvino tine zvimuwo zvakasiyana siyana.
Kune avo vangange vasati vatenga matikiti muri kuti chii?
Aiwa tiri kukurudzira kuti ngavauye nokuti shoo yacho ishoo yakakura. Kunana Macheso vari kuyawo kuzoridza, nesu tinenge tiripo nevamamufana anonzi hanzi Toki Vibes kuita sei anoita zvemadrancoris. Saka vanhu vese ava maartist anenge aripo achiperforma, saka tinoona kuti ishoo ichanakidza vanhu zvikuru.
Vazhinji vanoti Mukanya ndivo vanowanzoimba nemamiriro akaita zvinhu kuZimbabwe. Mazuvano muri kuona zvakamira sei?
Hazvina kumira zvakanaka zvinhu, hazvina kumira zvakanaka kumusha kwedu. Chitori nedzipo dzacho dzakawanda zvinhu zviri kuitika kumusha kwedu. Hazvina kumira zvakanaka zvinhu zvedu, nyika iyi haina kumira zvakanaka. Vanhu vari kushupika ka, vanhu vari kutambudzika kumusha uku, saka tinoda kuti tione kuti dambudziko iri rinopedzwa sei. Vanhu vakashaisa musoro pamwe chete kuti vapedze dambudziko iri vacharamba vainaro dambudziko racho. Vanhu vanofanirwa kuisa musoro pamwe chete vatarise vaone vaongorori nyaya iyi. Inyaya hombe yekuti kupedza 42 years muchiita zvamuri kuita izvi muchistruggle haisi nyore, kwete haisi nyore. Saka vanhu vakasabatana, kana tichitaura kuti kubatana kwevanhu hakusi kuti hanzi ZANU-PF kana kuti neCCC GGI watutaura vanhu pachezvavo, tosiya zvemabati. Vanhu ngavabatane vazvisunungure, vakasabatana havambofa vakasununguka.
Titsenhuraiwo karwiyo, vamwe vangati tetemavhi hamuna kumbotaura naMukanya.
Aiwa, ndikwanisi kudaro. Vanhu vanofanira kumbodizwa, vanonidzwa nevoisi kuramuka.
Tinotenda Marvelous, sezvo nguva yedu yapera, regai tibotarisa musero yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti sarudzo by-election kugokwe kabuyuni yafamba zvakanaka. Chikwata chenhabvu chenetball chemadzimai chinobudirira kuenda kumakwikwi efinari ye 2023 mushure mekurova Zambia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.